ekupedzisira. Nhasi tiri kuzowana chidzidzo chedu kubva muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13. Muchitsauko chinozve tinoona kuti hamuna minana yakaitwa, asi tinoona zviitiko zvichiitika. Takati evhangeri yaMako ievhangeri yezviitiko zvinosimbisisa paminana. Muchitsauko chino tinoona kuti ichi chiitiko chezvaizouya. Chiitiko hachina kungouya kuzova panzvimbo imwe chete, asi kunyange panguva inotevera. Chitsauko chino chinopedzisa nenyaya yekupera kwenguva kana mazuva ekupedzisira. Kutambudzika kwepamazuva ekupedzisira kunotaurwa, uye kuuya zvekwaKristu Jesu kunotaurwa nezvako. Kuprofita kwemazuva ekupedzisira kana kuti pamusoro pekupera kwenguva nekuuya kwemwanakomana waMwari muchitsauko chino kunongoda kuenderana nekuna Mateo, kunyange hazvo zvimwe zvacho zvichizotisiya nehazvo. Muchitsauko chino ini ndakaedzawo kumisa mamiriro akaita zviri muchitsauko 13 muevhangeri yakanyorwa naMako. Ndakazvimisa kudai. Chekutanga ndechekupa mibvunzo kwaiita vadzidzi vaJesu pamusoro pemazuva ekupedzisira nekuguma kwenyika vari pagomo remiorivhi. Izvi tinozviwana muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechina. Kubvawo pandima yechishanu kusvika pandima yechinomwe anovataurira zvimwe zvezvinhu zvichazoitika pakupera kwenguva. Anovataurira zvepamusoro pekutanga kwenhamo yekutambudzika. Ichi chinhu chechitatu chatinowana kubva pandima 8 kusvika pandima 13. Kana tikaverenga kubva pandima 14 kusvika pandima 23, tinonzwa chiprofita pamusoro pekutambudzika kukuru chinova chinhu chechina. Chechishanu ndechekuti kubva pandima 24 kusvika pandima 27 panotaurwa nezvenyaya yekuuya kwaJesu kechipiri. Mufananidzo wemuonde ndicho chinhu chechitatu chatinodzidza kubva pandima 28 kusvika pandima 33 chechinomwe, uye chekupedzisira kubva pandima 34 kusvika pandima 37, urongwa hwevanhu vaMwari. Zvakanaka, ngatitangei kuverenga kwedu tichiverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima yekutanga. Inoti, iyo wakati achibuda mutemberi, mumwe wavadzidzi vake akati kwaari, mudzidzisi, tarirai mabwe kunaka nedzimba kunaka. Pakadai apa dzimwe nguva panogona kusava nekusanzwisisa magwaro. Munhu anogona kuda kuziva kuti chii chaimbenge chaitika. Hatina chiratidzo chinotiratidza kuti sei vadzidzi vakabvunza mubvunzo uyu. Zvichida tingadzokere kuevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 23 pandima 38 kuti tione uye titsvage. Jesu ainge ataura pamusoro pekuva dongo kwetembere. Vadzidzi vakavhiringika nekuti kwaive nekubwinya patembere nezvivakwa zvose zvaipoteredza tembere. Vadzidzi vaida kuva nechokwadi kuti ainge azvionawo here. Ngatinzwe kuti Jesu anopindura achiti kudii. Ndima yechipiri muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 2 inoti, Jesu akati kwaari, unoona dzimba idzi huru, hakungaregwi ibwe pamusoro pebwe risingazowisirwi pasi. Jesu anovabvunza mubvunzo. Ivo vakaudza Jesu kuti aone zvivakwa. Vaida kuva nechokwadi kuti havaizorasikirwa nazvo here. Zvino iye anovabvunzawo kuti munonyatsoona here dzimba idzi huru. Mushure Jesu anovataurira zvizhinji pamusoro padzo. Jesu anovadzidzisa chidzidzo chikuru chemwoyo pano. Mudikani, chimbocherechedza zvivakwa zviriko nhasi uno mumaguta edu nekureba kwazvo. Ndobva ndakubvunza kuti unoona zvose izvi here? Zviro kwazvo zvichaparadzwa. Ungazvitenda here? Zviro kwazvo zvichaparadzwa. Ungazvitenda here? Zvinoita sekunge zvakavapo zvachose, handiti, asi chokwadi ndechekuti hazvina kuvapo zvachose. Zvinongovapo kwechinguva chidiki. Zvichaparara hazvo. Hazvina basa kuti zvimwe zvacho zvakavakwa nesimbi, asi chokwadi ndechekuti zvichaparara. Unombozviziva here kuti mambo Nebukadnezari akambofambawo muBhabhironi pamazuva ake akafara nenyika iyo achiona kubwinya kwayo akati, Bhabhironi guta guru randakavaka. Asi wakamboona here mufananidzo wemasvingo eBhabhironi? Mudikani, hapana chaunomboyemurapo, zvose zvakaparara. Zvinhu zvinopfuura uye zviri kupfuura. Mudikani, wakamboona here zvinhu zvenyama? Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima yechitatu nendima yechina. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 3 nendima 4. Shoko roupenyu rinoti, zvino wakati agere pagomo remiorivhi pakatarisana netembere, Petro naJakobho naJohani naAndirea vakamubvunza vari voga vachiti, tiudzei kuti izvozvi zvichagova riiniko nechiratidzo chichava chipiko kana izvozvi zvose zvodo kuitwa? Mako anongoramba achibudisa chimwe chinhu pano chatanga tisina kuona kuna Mateo kana kune mamwe maevhangeri. Takanga tisingazivi kuti varume vaRoma ndivo vainge vari dare raibvunza Jesu nguva zhinji. Rangarira mudikani kuti evhangeri yaPetro, Petro anotitaurira kuti varume ava vana ndivo vaive chikwata chaibvunza Jesu pakavanda. Mako anotaura pamusoro pemibvunzo miviri, Mateo anotaura pamusoro pemibvunzo mitatu yakabvunzwa, Ruka anopawo chikamu chemhinduro. Kana tikazviisa zvose pamwe chete, tinoona kuti Mateo anonyora mibvunzo yose mitatu yakabvunzwa Jesu nevadzidzi vake. Wekutanga mubvunzo unoti, tiudzei kuti zvose izvi zvichazova riini? Ruka ipapa anopa mhinduro yashe pamubvunzo iwoyu. Mubvunzo wechipiri unoti, ko icho chiratidzo chekuuya kwenyu chichagova cheiko? Mubvunzo wechitatu unoti, chiratidzo chekuguma kwenyika ndechei? Mateo naMako vanopa mhinduro pamusoro pemibvunzo miviri yekupedzisira. Mateo anayo mhinduro achinyatsopindura zvakadzama kupfuura Mako, asi isu tinoda kutarisa pane zvakasimbisiswa naMako. Rangarira chinhu ichi kuti ainyorera kuvaRoma. Ndima yechishanu nendima yechitanhatu muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 nevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 5 nendima 6 panoti, zvino Jesu akatanga kuvaudza akati, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Tinoona kuti uku kuyambirwa kunogara kwakadaro aiva yambira pamusoro pavana Kristu venhema. Vamwe vanofunga kuti ichi chinhu chisina basa, asi chinhu ichi chiri kuitika nhasi uno. Vamwe takavanzwa tikavaverenga mumapepanhau vachizviti ndavana Kristu. Vamwe vanoparidza vana Kristu venhema savanoparidza Kristu chaiye. Kana vashayiwa mweya wokunzvera, unofunga kuti vanoparidza chokwadi, asi vachiparidza antikristu asiri Kristu chaiye. Chinondishamisa kazhinji kacho ndechekuti Kristu wavanoparidza vanoti akadeura ropa nekuda kwezvivi zvavo, asi haana kumuka kuvakafa uye haana kukwira kudenga uye haadzokizve. Unombozviziva here kuti hakuna mumwe Jesu saKristu chaiye watinodzidza mushoko raMwari Bhaibheri? Ndiye woga akafa, akavigwa, akamuka muguva, akakwira kudenga. Ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro pake. Kana wakambonzwa mumwe asiri uyu, chokwadi ndiye antikristu iyeyo. Ishe Jesu akaita chinhu chakanaka kuvayambira pamusoro pechinhu ichochi. Kana newe hama yangu, ndinokuyambirawo pachinhu ichochi. Svinura ungwarire chinhu ichi. Zvisinei, ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima yechinomwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 7 inoti, kana muchinzwa zvokurwa neguhu rokurwa, musavhunduka. Izvozvo zvinofanira kumboitika, asi kuguma kuchigere kusvika. Sezvaizoita vanaKristu venhema, hondo dzaizouyawo pakutaura kwaiita Kristu Jesu, uye zvichaitika. Hachisi chinhu chaifungidzirwa aiwa, asi zvichaitika. ndima 8 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 8 inoti, nokuti rudzi ruchamukira rudzi, ushe huchamukira ushe, kudengenyeka kwenyika kuchavapo kune dzimwe nzvimbo, nenzara dzichavapo, ndiko kutanga kwenhamo. Nasi munofunga kuti munhu akabudirira nokuti anenge aine zvinhu zvizhinji nepfuma yepano panyika, uye unofunga kuti anoita kuti nyika ino ishamisire kwazvo nekuda kwekupfuma kwake, asi pakupedzisira achazozviona kuti haana kungwara. Munhu anoramba hake Bhaibheri, asi chokwadi chose ndimo machingori uye rinotaura zvose. Kare vanhu vaifunga kuti sainzi ndidzo dzinogadzirisa zvinhu, asi ndinofara kuti vanhu vari kuzviona pachena kuti sainzi hadzina kubvira dzagona kushandura nyika ino. Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvicharatidza kuguma kwenguva. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima yepfumbamwe nendima yegumi. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 9 nendima 10 pane mashoko anoti, zvichenjerei imi, nokuti vachakuisai kumakurukota uye mucharohwa musinagogi, muchaiswa pamberi pavabati namadzimambo nokuda kwangu, chive chapupu kwavari. Nevhangeri inofanira kutanga kumboparidzwa marudzi ose. Pano handifunge kuti aitaura pamusoro pechechi, asi aitaura pamusoro peevhangeri uye evhangeri yeumambo. Iyi ievhangeri yenyasha, ruponeso rwose rwunouya nenyasha. Evhangeri yeumambo inosimbisa nyaya yekuti tendeukai, nokuti ushe hwekudenga hwaswedera. Nokumwe kutaura, ari kuuya Ishe Jesu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 11. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 11 pane mashoko anoti, kana vachienda nemi kukutongwa vachikuisai kumakurukota, musambofunganya zvamuchataura, asi taurai chamunenge mapiwa nenguva iyo, nokuti hamuzimi munotaura, asi ndimweya mutsvene. Iyi ndima haisi yemuparidzi ane usimbe yekuhwanda nayo achitadza kugadzirira mharidzo achiti mweya mutsvene ndiye anotaura. Aiwa, handizvo. Vaparidzi ngavagadzire mharidzo dzavo. Mudikani, ndima ino haitauri izvozvo. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 kubva pandima 12 kusvika pandima 13. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 kubva pandima 12 kusvika pandima 13. Shoko roupenyu rinoti, mukoma uchaisa munun'una kurufu, nababa mwana wavo, navana vachamukira vabereki vavo nokuvaurayisa. Muchavengwa navose nokuda kwezita rangu, asi unotsunga kusvikira pakuguma uchaponeswa. Apa ndipo pane nyaya yose yokutengeswa. Zvinhu izvi zvaizoitika panyika yose kusvikira pakuguma. Iko zvino tinosvika pane chimwe chiitiko. Muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 14. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 14 panoti, zvino kana muchiona nyangadzi yokuparadza imire paisina kufanira kumira, unorava ngaacherekedze. Vari muJudhea ngavatizire kumakomo. Uku ndiko kutanga kwematambudziko. Makore matatu nechidimbo yekutanga anenge akati nyararei kana zvichienzaniswa. Ipapo pachange pane rugare rwekunyebera rwaAntikristu. Zvino nechepakati panozova nenyangadzi yekuparadza yakarehwa nomuprofita Dhanieri. Nyangadzi iyi ichamira pasina kufanira kureva panzvimbo tsvene. Unoona, dai Mako akati kuvaRoma, nyangadzi ichamira panzvimbo tsvene, vaRoma vaizoti iripi? Asi anotaura achiti ichamira panzvimbo paisina kufanira kumira. Mudikani, unofanira kuziva kuti nzvimbo tsvene yainge yakapiwa vaIsraeri chete, yaiva nzvimbo yakasarudzika mutemberi pano panyika. Chechi haina nzvimbo tsvene sezvayaive iyoyo. Ndima 15 nendima 16 meevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 15 nendima 16. Ndima idzi dzinoti, uri pamusoro pedenga reimba ngaarege kuburuka kana kupinda kuzotora chinhu mumba make, nouri mumunda ngaarege kudzokera shure kuzotora nguo yake. Cherechedza chinhu ichi, hama yangu, havaifanira kunotora zvavaive nazvo asi kutotanga kutiza. Kana tikaverenga ndima 17 kusvika pandima 21, tinoona kuti mazuva aya achazova mazuva akaipa kwazvo. Ngativerenge ndima 22 nendima 23 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 22 nendima 23. Shoko rakanyorwa porinoti, nokuti vanaKristu venhema vachamuka navaprofita venhema vachaita zviratidzo nezvinoshamisa kuti vatsause vakasanangurwa kana zvichibvira. Asi chenjira iyi, mitarirai, ndagara ndakuudzai zvose. VanaKristu venhema navaprofita venhema vachaita zvinoshamisa nesimba raSatani. Mudikani, waizviziva here iwewe kuti Satani anogona kuitawo zvishamiso? Ini ndinogara ndichitaura ndichiti Satani ndiSatani chete. Hazvinei kuti aita zvishamiso zvinengei, kana akatoprofita chaizvo zvandinoziva handife ndakamutenda, nokuti ndinoziva kuti anogona kuitawo minana. Hama, chenjera kubviswa pana Mwari nekuda kwezvishamiso zvinoitwa naSatani. Satani ndiSatani chete. Vamwe vanofunga kuti kana vakaona minana ndiMwari. Kwete, haisi yose minana inoitwa naMwari. Satani anogona kuitawo minana. Ngatipfuurire mberi tichiverenga Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 27. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 27. Shoko roupenyu rinoti, ipapo uchatuma vatumwa akaunganidza vakasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwenyika kusvikira kuno rumwe rutivi rwokudenga. Uku hakusi kubvutwa kwechechi. Haatumi ngirozi kuvaunganidza vanhu, asi vachabatwa muchadenga kuti vasangane naShe mumhepo. Iko zvino tinopinda mumufananidzo wemuonde. Ngativerenge Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 28 nendima 29. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 28 nendima 29. Shoko roupenyu rinoti, dzidzai pamuonde mufananidzo wawo. Kana davi rawo rava nyoro mashizha achitunga, munoziva kuti zhezha rava pedyo. Saizvozvo imivo, kana moona izvozvo zvichiitwa, zivai kuti wava pedyo pamukova. Muonde unomirira rudzi rwaIsraeri. Ndakazviona hangu kuti kune vamwe vanopokana nezvandinotaura, uye handinei nazvo kana uchipokana nazvo uchiti muonde unomirirawo zvimwewo. Ina handibvi pachokwadi changu chinoburitswa pachena nemagwaro kuti rudzi rwevaIsraeri ndiwo muonde. Israeri ndiro chiringa zuva chedu. Ishe anoti titarise pamuonde. Pandima 30 muchitsauko 13 muevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 30 panoti, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira izvozvo zvose zvaitika. Rudzi rwairehwa pano runogona kuva rudzi rwevaIsraeri, runogona kuva rudzi rwevanhu neupenyu hwavo hwose. Zvinogonawo kuti avo vakaona mavambo ezviitiko izvi vaizoona magumo azvo. Ngatinzwewo kubva pandima 31 nendima 32 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 31 nendima 32. Shoko roupenyu rinoti, denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna unozviziva, kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba. Ndima iyi inotinetsei kunzwisisa. kana Jesu ari Mwari zvinonetsa kunzwisisa kuti aisaziva zvezuva iro. Mashoko anoti kunyange mwanakomana anowedzerwa namako. Chero Mateo anodarowo pana Mateo chitsauko 24 pandima 36. Mako anopa Jesu semuranda, uye muranda haazive zvinoitwa natenzi wake. Uranda hwaJesu hunoratidza unhu hwake hwechokwadi. Paaiva munhu aizvidzora kuti agofanana nesu, akanga asingawanikwe pose pose, kana kuti aiva asina simba rekuva pose pose apo paaive nesu. Marita anotaura achiti, Ishe, dai maive pano hanzvadzi yedu ingadai isina kufa. Zvinogona kudaro kuti pano Jesu akanga asiri munhu wekuva pose pose nenguva imwe chete. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 13. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 13 inotiyo, muchavengwa navose nokuda kwezita rangu, asi unotsungirira kusvikira pakuguma, hanzi ndiye uchaponeswa. Muteereri, zvinokosha izvozvo kuzviziva. Ndinoda kuti iko zvino ndiverenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 33. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 pandima 33 inotiyo, chenjerai murinde nokunyengetera, nokuti hamuzivi kuti nguva ichasvika riini. Hunhu chaihwo hwevanhu vaMwari kumarudzi ose ndehwekunamata nekurinda. Ngatipedzise chidzidzo chedu chanhasi tichiverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 kubva pandima 34 kusvika pandima 37. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 13 kubva pandima 34 kusvika pandima 37. Shoko roupenyu rinoti, zvakaita somunhu akaenda kune imwe nyika akasiya imba yake, akapa varanda vake simba, mumwe nomumwe basa rake, akarayira murindi womukova kuti arindire. Naizvozvo rindai, nokuti hamuzivi musi mwene weimba waanouya nawo, kana madeko, kana pakati pousiku, kana pakurira kwehuku, kana mangwanani, kuti arege kuuya kamwe kamwe akakuwanai muvete. Zvandinokuudza imi, ndinoudza vose ndichiti rindai. Mufananidzo uyu unopedzisa kunyora kwaMako pamusoro pechidzidzo chemazuva ekupedzisira. Jesu anopa chidzidzo chino achidyidzanisa nenyaya yekuzouya kwake kechipiri. Ndinofunga kuti vanhu vaMwari vakasiyirwa zvekuita zvavanozofanira kutaura kana Jesu azodzoka kechipiri. Mudikani, shoko iri nderako iwe neni nhasi uno. Hongu, tataura zvakawanda muchidzidzo chino, asi ini ndinoda kusimbisisa nyaya ino yekurindira. Chokwadi hama yangu, Jesu anodzoka uye nekukasika. Iwo wakagadzirirawo zvakadini? Wakamirira here kuuya kwaJesu? Ndinoda kukunyeverawo hama yangu ndichiti rinda, nekuti hauzivi musi kana nguva Mwari akukomborere.